Chikwata ichi chine matambudziko makukutu enyaya dzemari zvekuti murairidzi wavo Mark Harrison anoti haana chivimbo chekuti maGreen Machine achakwanisa kutamba mitambo yavo iri pedyo apo vatarisana neZPC Kariba National Sports Stadium nesondo. Harrison anoti chikwata ichi hachina kana senti zvaro zvekuti zvave kuvaomera kufamba kuenda kumitambo achitiye pari zvino haasi kuziva kuti chikwata ichi chakwanisa here kuenda kuNational Sports Stadium kunyange mutambo uyu uri pedyo. Vatambi vechikwata ichi vakaramba kutamba mutambo nehaumaini uyezve svondo rapfuura. Chikwata ichi chakasvika muburuwayo kwasara maawa maviri chete kuti mutambo wavo weIndependence Trophy utange mushure mekunge kwatsvagwa mari yekuisa mafuta kuti bhazi rifambe. Anopa mari kuchikwata ichi vaTwine Piri vabvuma kuti zvinhu zvakavaomera zvikuru vachiti ivo kusanduka kwezveupfumi munyika kwavaisa panguva yakaoma.
Munyika yandiri kurarama ndiri muZimbabwe, handiti haisi Zimbabwe yazuro iyayi yataigona kuita zvinhu zvese izvi.
Asi vaPiri vanoti kunyange hazvo zvinhu zvakaoma kudai vari kuedza nepavanogona kuti chikwata ichi chikwanise kutamba mitambo yacho kusanganisa weZPC Kariba iwo une svondo.
Tiri pakati pebishi rokutsvaga masponsors kuti vauye vabatsire, nokuti mutambo wenhabhuka kana hurumende isingapindire, because we create employment, kana isingapindire sezvinoitwa kune dzimwe nyika, mamateams anopiwa magrants nehurumende dzavo, but kunokuka hatina. Saka tinotorarama nesponsorship, ndo inoita kuti mutambo wenhabvu uenderere mberi. Sponsorship nemamiriro akaita kunze iye zvino izvi muZimbabwe kudai, it's very difficult for one to get a sponsor. The plan for Caps United is there on the table. Caps United will remain there. We are going to participate. You ask me on the 31st of this month, my players are ngabadaro.
Asi vaPiri vabuda pachena kuti vari kutengesa chikwata ichi kana panenge achichida.
Saka ndiri kuti ngauye vanhu vanoda kubatsira. I'm prepared, and you know what, it's not today kana kuti nezuro pandakazvifunga. It's about 3 years ago ndakazvifunga ndichiti I need to rest.
Caps United iri kusangana neZPC Kariba panguva iyo vekaturukuru vakatsamwa zvikuru mushure mekurohwa 2-1 nechapungu mumutambo wakatambwa pakati pesvondo. Kunyange hazvo nyaya yekutambura kweCaps United iriyo iri pamusoro-soro peveruzhinji, Dynamos ine dambudzikowo guru kwete remari, asi munhandare apo iri kusangana neHarare City muRufaro Stadium mangwana. Mutambo uyu uri kutyisa vatsigiri veDimbare zvikuru nekuti chikwata cheHarare City chakavadherera uyezve chakabuditsa mazimari mazhinji kutenga vatambi panguva yezororo vanosanganisa Themba Ndlovu uyo aive kuDimbare. Mutambo uyu uri kuuya panguva iyo Harare City iri kubvira moto mushure mekudambura FC Platinum 2-1 pakati pesvondo. Asi vatsigiri veDynamos vanosanganisawo vamusavengana Gwaunza havasi kutarisa zvese izvi vachiti ivo Dimbare iri kuenderera mberi nepayakasiyira apo yakarova Flame Lily 1-0 masvondo maviri apfuura. Dynamos neTriangle ndizvo zvikwata zviviri zvisati zvakundwa kubvira makundano ePremier Soccer League atanga, asi Mashuga Shuga Boys ari kuratidza kuti ane mutambo wakareruka svondo rino. Triangle yakananga kumusha wemabvuku neTafara apo iri kusangana nechikwata chiri kutambura cheFlame Lily, icho vari kutarisira kukunda kuti varambe vari pamusoro-soro pamakundano ezvikwata 10 nezvitanhatu aya. Zvikwata zvehaumai neChicken Inn zviri kusangana muLuveve Stadium mukurakidzana masimba sezvo zvikwata zviri izvi zvichibva zvose muBulawayo. FC Platinum yakananga kuAscot Stadium uko iri kusangana neHwahwa Prisons. Dongoso News iri pamusha neHighlanders uko uchapungu iri pamushawo zvekare neHwange. Cholocho Pirates iri kukweshana neBuffaloes muWhite City Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.